Sangano riri kuzviita hashtag not in my name ndiro raronga kuratidzira uku asi razoguma ratadza kuendesa tsamba yenyunyuto sezvo pabva pasvika mapurisa awo atanga kuvadzinga. Vange vachiratidzirawo pamuzinda uyu vanosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa, masangano anorwira kodzero dzavanhu uyewo nenhengo dzemapato anopikisa munyika iyi. Max Tingozivei vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti vamunangagwa vasiye chigaro nekuda kwekuti hurumende yavo iri kushungurudza mhuri yeZimbabwe. Act 1. Dzidzisi pachikoro chepamusoro cheUNISA uyo aramba kunomwa nezisi anoti anodawo upenyu hwakanaka mune ramangwana asi izvi hazvigoneke nekuda kwehutongi hwehurumende yeZANU-PF. Act 2. Mumwewo weavo varatidzira arambawo zvakare kudomwa nezita anoti ari kushungurudzika zvikuru nehurumende yeSouth Africa nekutadza kwayo kugadzirisa dambudziko rakatarisana nenyika yeZimbabwe. Act 3. Munyori mukuru musangano rinopikisa rePatriotic Front kana kuti PF vaAndrew Nyati vakurudzirawo hurumende kuti imise kushungurudza mhuri yayo. Act 4. Mutauriri wesangano reZimbabwe Economic Freedom Front vavimbai mupunga vanoti vanoshungurudzika zvikuru. Act 5. Mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInson Tsingo vashora matanho atorwa nemapurisa emSouth Africa ekurambidza kuti vanhu varatidzire. Act 6. Asi mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF muSouth Africa vaKennedy Mandaza varumbidza mapurisa emSouth Africa nekutora danho rekurambidza vanhu vange vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe. Act 7. Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti vaive vasina ruzivo nezvekuratidzira uku nekudaro havakwanisi kutaura nezvazvo. Ambience. Ndakamirira Studio 7 tiri muPretoria, South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.